Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 18, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaongorori vesarudzo vemasangano eCommonwealth neSADC vari munyika vokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere, vachiti kuita izvi kunounza runyararo nebudiriro. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ronyorera kuZeke richinyunyuta nekuiswa kwenhengo dzeZANU-PF dzinozivikanwa kuti dzishande sevavhotesi musarudzo dziriko vhiki inouya. Vatori venhau veVoice of America nevamwe vaida kuenda kuZimbabwe kunonyora nezvesarudzo vachibva muWashington DC vonyimwa mvumo nehurumende yeZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kuongorora sarudzo vakamirira masangano eCommonwealth neSADC nhasi vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika, vatsigiri vavo nevose vane chekuita nesarudzo kuti vaite sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere, vachiti kuita izvi kunoita kuti munyika muve nerunyararo nebudiriro. Vataura izvi apo vamwe vari kugunun'una kuti vamwe vaida kuongororawo sarudzo idzi vari kunyimwa mvumo nehurumende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano wavo wekutanga nevatori venhau pamberi pesarudzo, sachigaro wechikwata chevanhu gumi nevana cheCommonwealth, Ambassador Amina Mohammed vekuKenya, vati zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vaone kuti vaita zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena.
We call on all political parties and their supporters to uphold standards for credible, inclusive and transparent elections. And we encourage all citizens to play their part by ensuring that
Vati vanoda kuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere uye vari munyika kuzoongorora kuti nyika iri kutevedza mitemo yayo here pamwe nezvigaa zvayakabvumirana nedzimwe nyika. Vari kutungamira chikwata cheSADC, Dr. Nevas Mumba vekuZambia, vakurudzira vana veZimbabwe kuti vanovhota, vachitiwo zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
We encourage all stakeholders to ensure that these elections are conducted.
Tinokurudzira vose vane chekuita nesarudzo kuti vaone kuti dzaitwa murunyararo pajekerere uye pachena.
Vaendera mberi vachiti kuita sarudzo dzakajeka uye murunyararo kunounza runyararo nebudiriro uye izvi zvakanakira Zimbabwe, SADC neAfrica yose.
Since Zimbabwe belongs to the family of SADC, we come as brothers and sisters to stand with Zimbabwe shoulder to shoulder to ensure that the outcome of this election will not only benefit the
Sezvo Zimbabwe iri nhengo yeSADC, tauya semhuri kuzoitsigira kuti zvinobuda musarudzo idzi zvisabatsira Zimbabwe chete asi kuti dunhu rose reSADC neAfrica.
Chikwata cheSADC china vanhu makumi matanhatu nevasere kubva kunyika pfumbamwe. Vamumba vatiwo zvinofadza kuti pari zvino zvinhu zvichakagadzikana muZimbabwe, kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa nenhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kwagutu ranyorera sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC tsamba yenyunyuto richiti komisheni iyi yakaisa nhengo dzeZANU-PF dzinozivikanwa uye dzine zvigaro zveutungamiri kuti dzishande sevavhotesi musarudzo dziri kuuya vhiki inouya, zvinonzi nebato iri kutyora mutemo wesarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iye.
Mutsamba yavo munyore anoona nezvesarudzo muCCC kwaGutu Valoid Mufudze vati zvakaitwa nezeke hazvisi pamutemo, vachiti basa rekuvhotesa rinofanira kuitwa nevanhu vasina mapato avakarerekera.
Chokwadi kuti aita kuZimbabwe Electoral Commission pagutika pagwaro tichinyunyuta kuti pane vanhu vanozikamwa vari vatsigiri vamwe vachitori vatungamiriri vebato reZANU PF vapinda basa rekurana maelections musuwa 23 August 2023 vari mapresiding officer kana kuti mapolling officer.
Bato rinopikisa iri radoma nhengo dzeZANU PF dzavanoti dzakapiwa mabasa aya, vachiti dzinosanganisira vasamewo masome vachange vari pachingai primary school vaCuthbert Munonge kwamakura vatawanda masaiti avo vari kutungamirira mukutsvagira rutsigiro kunhengo iri kumirira ZANU PF musarudzo dzeparamende vaBenjamin Ganyiwa kuGutu East, vamuchineripi Masunda kwaZinata primary school, vaRighton Murambadaro pamusha yavanhu primary school, pamwe navatawanda mukova navarangarirai Govhu pamukaro. Vamufudze vakurudzira ze kuti ibvise vanhu ava kuitira kuti vanhu vavhotese zvakanaka uye zvabuda musarudzo zvibudiswe pasina kuzobiridzirana. Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa muzeki kwaGutu vaAugustine Musasa vatenda kuti vatambira tsamba iyi.
Inkanguva pamwedzi kaupfi kwangu ndikune imwe command center sandaibata kuiona so ahead, but ndichazoona kana ndasvika kuofisi.
Zvichakadaro bato reTriple C rinoti riri kutsutumwa zvikuru nenyaya yemhirizhonga mudondo remasvingo apa kwasara mazuva mana kuti vanhu vavhote. Triple C inoti vanhu vana vakarohwa zvakaipisisa nezviro kubhikita East nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vachipomerwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa iri. Apowo nhengo iri kumirira bato iri musarudzo dzemakanzuri kuward 6 kuchiredzi vaHappiest kuti vachiti pane vanhu vakavaendera pamba pavo manheru adarika. Mumwe mutsigiri weTriple C kubhikita East vaGodondava vanoti vakarohwa pamwe nevamwe vavo vanoti vaTyson Tozoona vaWeba Chigogo navasana Moyana.
Ndazida kuenda pano handa papa kaungana vamwe apo saka tangosvikirwa tiri about 5 ndokubva mota yangu yakumira patakagara padizene road ndokubva zvanzwiri CCC ndobva tatiri 4 ndipo pandazozorwamba maipapo.
Vanoona nezvisarudzo mudunhu remasvingo muTriple C vaGodfrey Madzikanda vati vari kushushikana zvikuru asi rwendo runo vanhu vacharadza kutsamwa kwavo pakuvhota.
Chokwadi ndechekuti hazvina zvazvinotibatsira bozi kutyidzira vanhu vasingachatyi hazvibetseri vanhu vari kuzotivhotera.
Mutauriri weZANU PF Masvingo vapepuka ichiwewe vati bato ravo hariiti mhirizhonga.
Nyaya dzemhirizhonga dzezvematongerwo enyika dzinotaridza kuti dzafunya chisero mubhikita East zvichikonzerwa nebato reTriple C iro riri kutanga misindo mizhinji.
Mutauriri wemapurisa muMasvingo Inspector kuda kwaShedewa vati havasati vanzwa nezvenyaya idzi. Vamwe vanoongorora nezvesarudzo vanoti mhirizhonga yakadai inogona kukanganisa kufamba kwesarudzo zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvakadaro mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa. Nhasi vanga vachitsvaga rutsigiro vachisangana nevatsigiri vavo kubhindu raNorth mudunhu remashonaland Central. Ukuwo mumwe wemutevedzeri wemutungamiri weZANU PF waConstantino Chiwenga vanga vachitsvagirawo bato ravo rutsigiro vari kumusangano wavaita nevatsigiri veZANU PF kuVictoria Falls kumateveloland North, kuchitiwo vaKembo Mohadi vanga vari kuNkai mudunhu rimwe chete remateveloland North. Mune imwe nyaya, nhengo dzebato reTriple C 40 dzakasungwa nechipiri muHarare dzanzi nedare ramajistrate dzidzoke zvakare kudare nemuvhuro unouya kuti dzinzwe kana chikumbiro chadzo chekuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chichitambirwa. Vakasungwa ava vanosanganisira ava Grant Mohakata vari kukwikwidza vakamirira Triple C muGlenview South vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wemopa. Kunyange hazvo vatorwe nhau veVoice of America vari muZimbabwe nechakare vachikwanisa kunyora nezvesarudzo dziri kuuya nemusi wechitatu svondo rinouya. Vamwe vatori venhau vemasangano enhau ekunze kwenyika kusanganisira vatori venhau vaviri veVoice of America vari muWashington DC vakanyimwa mvumo yekuti vaende kunotora nhau dzesarudzo vari munyika. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru weVoice of America, amai Yolanda Lopez, vati vanoshushikana zvikuru nekunzwa kuti vamwe vedu mubasa rekutapwa kwenhau vakawanda vekunze kwenyika vakanyimwa mukana wekuenda kuZimbabwe pamberi pesarudzo dzichaitwa idzi. Vati pasina kuburiswa kwenhau dzechokwadi, vana veZimbabwe vachanyimwa mukana wekuwana nhau dzakakosha apo vatarisana nesarudzo. Amai Lopez vati VOA inokurudzira vakuru vese muhurumende kuti vaone kuti masangano enhau ose anoda kutora nhau dzesarudzo muZimbabwe awana mukana uyu akasununguka. Godwin Mangudya anotipa zvizere pamusoro penyaya iyi.
Vatori venhau veVoice of America vaifanirwa kubva kuWashington DC vachiuya munyika kuzonyora nezvesarudzo vakanyimwa mvumo yekuita izvi nehurumende, kunyange hazvo bazi rezvekuburiswa kwemashoko risina kupa zvikonzero. Mutori wenhau ane mukurumbira Chris Maroleng, uyo ave kushandira sangano reGood Governance Africa nevamwe vake vatatu, vakadzingwawo munyika nezuro mushure mekunge vapinda muZimbabwe nechipiri. Nepfenyuro yekugermany yeARD German Radio and Television inoshanda iri muSouth Africa yakazivisawo kuti yakanyimwa mvumo yekushandira munyika munguva yesarudzo pasina zvikonzero. Ukuwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr Musa Kika vakanyimwawo mvumo neZimbabwe Electoral Commission yekuti vaongorore sarudzo nechikonzero chine chekuita nekuchengetedzwa kwenyika. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaTerence Chitapi vati sangano ravo harisi kufara nekurambidzwa kupinda munyika kwevatori venhau pamwe nekunyimwa mvumo yekuongorora sarudzo uku.
Zvinhu zvatagara tichinyunyuta nezvazvo kuti aiwa kana dzingori sarudzo dziri pajekerere, munhu wese ngaabvumidze kuuya kuzoona. Vanoona vanofanira kuva neliwe iyo yekutaura kuti aiwa isisi taona zvakati uye taona zvakati. Dzimwe nguva tinoona sekuti kunongosedzwa ava vanongotaura zvinoda kunzikwa nehurumende.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr Urayai Zembe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti iri kutya.
Zvinotaridza chose kuti vava kuvhunduka simba ravanhu. Zvisinei, zvagara zvichingozikanwa kuti vanhu ndo vanodzika utungamiri hwenyika nomusarudzo dzejekerere dzakasununguka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo nhare mbozha dzegurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mukuru mubazi ravo vaNiki Mangwana dzange dzisiri kudayirwa. Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru nemusi wa23 Nyamavhuvhu chinove chitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano reTel Zimbabwe nhasi raita musangano nevagari vemudhorobha reChiredzi pamwe nevari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuro nedare reparamende muChiredzi Central. Mutoro wedu wenhau Pasmond Love anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza mudare reparamende vakazvimirira vaGibson Wende vavimbisa vagari vemuChiredzi kuti kana vapinda pachigaro vachagadzirisa nyaya yekuzvitonga kwematunhu iyo yavati iri kukanganisa budiriro.
Hatikwanisi kunge tichiimplementa zvinhu chinonzi devolution nenyaya yekuti hapana mutemo unonyatsokutsanangura kuti hwaro hwacho hwakamira sei, nekuti nyika ichitongwa inotongwa ichibva kumusoro watinoti kucentral government.
Vari kukwikwidzawo mudare reparamende vakamirira bato reCitizens Coalition for Change CCC varopafadzo Makumire vavimbisawo kuti kana vakakunda musarudzo vachamirira munhu wese mudunhu ravo zvisinei nekuti anotsigira bato ripi.
Saka ndinokuvimbisai iChiredzi Central kuti ndichava mumiriri usingatariri kuti takasiyana zvakadini pamafungiro edu. Chechipiri, MP basa rake nderekugadzira mutemo. Mitemo iyi inofanira kuva mitemo inobva kuvanhu.
Vari kukwikwidzawo mukanzuro vakamirira Ward 7 mudhorobha iri vaRogers Chikonye veTCCC vavimbisa kugadzirisa kuwaniswa kwemvura yakachena kuvagari.
Water is the right. Mukonstitution medu zvirimo. Munhu anofanira kuti awane mvura nekuti mvura ndo upenyu hwevanhu. Tinozvinzwisisa kuti kutambudzika ikoko kunonyanya kwakuita zvikuru sei vana amai. Panamba 1 pangu tichada kuti mvura inge ichiwanikwa zvakafanirawo.
Mumwe mudzimai ada kuzikanwa nezita rekuti Mamoyo anoti hapana zvakawanda zviri kutsanangurwa nevari kuda kuvhoterwa.
Information haisi kupiwa zvakakwana. Makandidates apinda muelections. Hatisi kuziya mamanifestos avo. Hatisi kuziva kuti zvii zvavanoda kutiitira.
Vari kukwikwidza vakamirira bato reZANUPF mudare reparamende muchiredzi Central vaFrancis Moyo havana kuzopinda musangano uyu sekuvimbisa kwavo. Studio 7 hainakwanisa kunzwa mashoko avo sezvo vanga vari mumusangano pataedza kuvafonera. Asi vachitaura nevatori venhau pamusangano wavakaita nezuro, munyori wekuburitswa kwemashoko muZANUPF vaChris Mutsvangwa vakati bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo nekuti rine nhoroondo yekuita zvido zvevana veZimbabwe. Vachivhura musangano uyu vanoona nezvekufambiswa kumabasa kuTeu Zimbabwe vaPasmo Kuzipa vati donzo rechirongwa ichi nderekuti pave nenhaurirano pakati pevagari nevari kukwikwidza kuve vamiririri vavo mudare reparamende nemumakanzuru.
Donzo remusangano unoyu nderekuti vagari vemuchiredzi vagone kusanganawo nevari kukwikwidza musarudzo idzi, zvikuru sei Chiredzi Central nemalocal authorities.
Dhorobha reChiredzi rine zvigaro zvisere zvemakanzura. Zimbabwe iri kuita sarudzo svondo rinouya musi wechitatu Nyamavhuvhu 23, makwikwi echigaro chemutungamiri wenyika ari pakati pemutungamiri weZANUPF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti kuchine zviminga mupenyu zvekuti zvikasagadziriswa pachaita mutauro pane zvichabuda musarudzo dziri kutarisirwa munyika musi wechitatu chinouya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavaparura bhuku rinonzi The Route Towards 2023 Harmonized Elections in Zimbabwe, nasi muHarare mupepeti webhuku iri uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvematongerwo enyika kuUniversity of Zimbabwe, Dr. Solomon Mukai vati bhuku iri rinotarisa zvakaitwa pamwe nezvinoda kuitwa kuti kuve nesarudzo dzejekerere munyika. Vachitarisa kubva zvakaitwa sarudzo dzapera muna 2018 kusvika pagadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa mwedzi uno. Dr. Mukai vati nyaya yekuwaniswa kwegwaro revavhoti kune veruzhinji ndiyo imwe yezvinhu zvisina kugadziriswa.
Tichitarisa zvimhinga idzo, tiri kuonawo pane nyaya dzakawanda dziri kumatare. Imwe yekutanga ndeye voter register. Vanopikisa vari kuti havasati vabata register richashandiswa pakuvhota. Tichiona pane nguva tatova kumashure kwenguva. Izvi zvirizvo zvakare zvakaitika pana 2018.
Vatiwo mutsvakiridzo yavo zvavanoona zvaedza kugadziriswa munyika inyaya yekukurudzira runyararo uye kutarwa kwemiganhu, kunyange hazvo nyaya yemiganhu yakakonzerawo mutauro munyika. Vachitaurawo neStudio 7 pachiitiko ichi, muongorori wezvematongerwo enyika vaRejoice Ngwenya vati bhuku raparurwa nhasi rakakosha zvikuru sezvo richitsanangura nzira yafambwa nayo munyaya dzesarudzo. Vati zviminga mupinyu zviri kutaurwa mubhuku iri zvinosanganisira kusagadziriswa kwenyaya yegwaro revavhoti, kusatarwa kwemiganhu zvinogutsa nezvimwewo zvichavhiringidza kuti sarudzo dzechitatu dzive dzejekerere.
Zvirunda dzau kuti ii sarudzo yedu gore rino haina kuita zvakanaka. Pane zvizhinji zvinotsokana kwakawanda. The limitation report yakanetsa. Nyaya yevoters roll haisati yagadziriswa. Tichiona futi nemanyorerwo anoitwa aitwa mubhuku achitsanangura nyaya dzemaballot papers. Zvimwe zvinhu zvinoita kuti kuine kupokana.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network Amai Rinda Ichipfunde Fafa vati zvinyorwa zvakakosha.
Kurudzira kuti zvange zvakanaka zvichengetwe, zvinenge zvichida kugadziriswa zvinge zvichizoitwawo into electoral reforms.
Studio 7 yakundikana kunzwa ku Zimbabwe Electoral Commission kana kuti SEC sezvo tatadza kubata sachigaro wecommission iyi Justice Priscilla Chigumba mutevedzeri wavo uye vari mutauriri weZEC vaRodney Kiwa kanawo mushande mukuru vaUtoile Sligwana asi vachitaura musi wechipiri kuvaongorori vesarudzo hamai Chigumba vakati ZEC yakagadzirisa zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzechekerere uye zvinhu zvese zviri kufamba sezvinotarisirwa asi bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rakatoendesa nyaya yekusapiwa gwaro revavoti rine nzvimbo dzekuvhotera kumatare. Zesni neUniversity of Zimbabwe yakabatana kunyora bhuku iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Vagari vekumaruwa pamwe nevarimi vadiki vakagariswa patsva mumatunhu akawanda emunyika vari kuchema-chema nekwavanoti kupera kuri kuita mafuro ezvipfuwo zvavo. Dambudziko ravanoti richavamanikidza kuita nhimuramuswe kana kuderedza uwandu hwemombe nezvipfuwo zvavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari nevarimi veminda midiki ava vanoti dambudziko rekushaya mafuro ratekeshera munyika. Vachiti kumwe kushaikwa kwemafuro uku kuri kukonzerwa nemitemo yavanoti iri kuita kuti vabviswe munzvimbo dzavagara vari dzakatambanuka vachinoiswa panzvimbo diki. Asi kumwe kushaikwa kwemafuro anokwana kunonzi kuri kukonzerwa nekuwanda kwezvipfuwo munzvimbo duku pamwe nekuparadzwa kwemasango nekuda kwekukura kwemisha pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mumwe murimi wekuhurungwe mudunhu remasonaland west akagariswa patsva muna 2000 achibva kwazvimba vapanashe karombe vanoti nzvimbo yavakagariswa patsva inova mahekitea matanhatu pamusha wega wega haibvumidze kuita mombe dzinodarika makumi maviri sezvo dzisingazokwanisa kuguta mafuro panzvimbo yemahekitea maviri inove inofanirwa kuita yemafuro. Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi vakainosibuka vanorima kuchivhu mudunhu remasonaland east ava vanoti uswa hwave hushoma zvekuti mombe dzavo hazvichagute semakare kare.
Mazuva ano uswa hwemombe hwave hushoma zvichienzaniswa nenguva yakudhara mombe hazvichaguta izvezvi.
Vamwe vagari vanoti vari kubviswawo nehurumende munzvimbo dzavagere ichipa makambani anochengeta mombe dzemukaka. Misha inodarika zviuru zviviri nemazana maviri ine vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000 kuchilonga kuchiredzi dzinonzi dzainge dzakatarisana nekuda kubviswa mumisha yadzo pachishandiswa mutemo westatutary instrument 50 wa2021 kuti nzvimbo iyi ipiwe kambani yemukaka yeGain Dairy kuti irime huswa hwemombe dzemukaka. Kambani iyi inonzi yakazoita urongwa hwekuti vagari ava vachirima ivo sura remombe iri vachipiwa zvikwanisiro. Asi vamwe vagari vakaita savaJeremaya Hwiramiti vekwakare kuchiredzi vachiri kutyira kuti vanogona kungobviswa.
Kubvisa vanhu vagara ikoko kwavafunga kuti ndokwava nemarinda emadziteguru avo zvinhu zvakaomarara zvikuru.
Mutauri weema mudunhu remasonaland west vamunyaradzi Nariswa vanoti vari kudzidzisa vagari nevarimi kuti vasapise masango asi kuti vacheke uswa hwacho vochengetera mombe dzavo.
Tinonzwa kushushikana kurwadziwa tichiona masango achitsva achiparara nemoto mupengo. Saka isu tinokurudzira varimi kuti vapote vachimweta huswa vachiita maprojects akasiyana siyana anosanganisirawo kugadzira mahay bales aya anogona kuzodyiwa nemombe.
Vamwe varimi vanonzi vave kutenga chikafu chemombe chiri kugadzirwa nechikoro chepamusoro cheChinoi University of Technology kana kuti CAT chekuti mombe dzinonanzva dzozonwa mvura. Mukuru papurazi reCAT panogadzirwa chikafu chemombe vaitai zengeni vanoti chikafu chavanogadzira chakanakira kuti chinenge chine mushonga unouraya makonye emudumbu uye hachidhure.
Lokuredu sisinopida mombe 10 for 4 to 5 weeks mombe 10 dzichinanzva idzo 1 to 2 hours makuseni, 1 to 2 hours manheru.
Mukuru mubazi rezvekurima kudivi rezvipfuwo muzvinafundo Obedjiri vanoti chirongwa chehurumende chekudzorera matanga evagari nevarimi chiri kusangana nematambudziko emafuro ave kuita mashoma. Chikafu chemombe chekukati chinoita madhore ekuamerica 14 chinorema makirogiramu 25 chichidyiwa nemombe 10 pamwedzi. Sangano reUnited Nations Food and Agriculture Organization rinoti nyama yenguruve ndiyo inonyanyodyiwa pasi rose ichisvika zvikamu 36 kubva muzana kana kuti 36% ichiteverwa neyehuku, madhadha nematoki nehanga neshiri zvichiita 33% kuchiitawo nyama yemombe ichidyiwa nezvikamu 24 kubva muzana kana kuti 24%. Zvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% iri nyama yembudzi nemakwai. Zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% zvenyama inodyiwa pasi rose zvinonzi ndeyemombe. Zvikamu 33 kana kuti 30% ndeyembudzi nemakwai. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo weR&B neAfrofusion, Moira Swongile Knight. Ngatinzwei nhoroondo yake muhurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7. My every baby.
I just wanna encourage all the ladies. It's funny when you say it's my guitar. I think that I sang when I was 17-ish. No panda I discovered the talent / passion.
She checked out to ufunge kuti hai nini ndine talent apa na.
And did not umbozvifunga vanhu ndovaingoti yeah ukagara talent and all that. Like you need to take music seriously. Vanangotanga ngozvirecord or tuma video tuma clips and
17. Wangochiri kuchikoro kai wewe 17.
Yeah, I was actually kuchikoro and so like my mom and dad were like tanga wapedza chikoro tozotinogona because my mom waimboimba as well. So yeah, I was actually kuchikoro and then vanaita zve acting. When I moved to Zim, ndopandaganya so tanga ngazvimba like
vabereki vaikusupportawo zvakadii uchitanga kuti hai ndinoda kuita zvemagitari?
100% like especially dad wangu, like my dad is probably my biggest fan, like though anotonyatsondipusha, like sometimes he even offers kunyorera ma songs and all that.
So vanhu asina neimbao
avaimbi, but vano he's quite creative, you know, he's being a TV personality and all that.
Vanoitawo futi zve TV
/ radio. Apana chinogwa sekuda. Yeah, the Dwango Tangela ZBC. I mean, look at our just you probably, you know, him or you don't, but yeah.
Eric?
Yeah, Eric, yeah.
Takakura Chivan, Papa Radio, I need. Sakayo Ruku Pisa, some Dara Night, ran out to Rungo near Bedzera.
And Ruku to trial, the good trial, Kutinjamin, you know, to keep the name going.
Okay. So matambudziko aunosangana nawo muchigame chemanzi chindapi?
Actually just like job akundi bvunza kuti like unopisa here chisikana tumubvisa, cause like when anofunga kuti I had it easy kana wagara wangonzi like uri mwana waningi vanhu vanoti they don't take you seriously until vanyatsonzwa vega for themselves. Ah, zveshuwa anogona
vanofollowa music yako vanonakidzwawo nemabhitsa unorova vanoiwana kupi kana vachida kuteerera?
Music yangu iri pa Spotify, YouTube, but ngatingo tangirei ku Instagram because ndo pane ma link ese
hatingango bipana apa tisina kunzwa o sample chaunoda kuti ndirove pama songs ako ese yaunoti hai ndo inondi dzorera panzvimbo iyi one yandobuda nayo mudariro ndeye kuti chii
inonzi forgive me because so good
yawanga waite
ah no andinatona ndatombotadza
Manzwa huri kuroyaitwa na Moira Sibongile Knight na Ivan Tsininga we Studio 7 anga ari parunare ari ku Britain Moira ku Manchester vateereri musakanganwa vachirongwa cheLive Talk na 8 p.m. manheru ano apo tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika mugadziriro wesarudzo kwasara mazuva mana chete kuti dziitwe anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2023 igama lami nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje
Sudden urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent, and credible manner.
Abazihlola ukhetho bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC kanye leCommonwealth asebefikile eZimbabwe bathi balethemba lokuba ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo.
Hayi kubi lokhu okwenzakaleyo kutshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle and kuningi abazama ukuthi bekufihle.
Intatheli zindaba zeStudio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho zisuka ngapha eWashington DC zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe. Okuyinto esolwe kakhulu ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abancintisa kukhetho lamakhansila eGwanda bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazehlola ukhetho leZimbabwe oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo abavela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefike elizweni bathi bazasebenza bengathathi hlangothi kanti njalo bathi bakhangelele ukuthi lolu khetho luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
SADC urges all registered voters to exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent, and credible manner.
Emhlanganweni wabo wakuqala lintatheli izindaba owenzelwe eHarare namhlanje amalunga amaqula weSADC leCommonwealth vakhuthazele eZimbabwe ukuba lilandele imithetho lokulondoloza ilungelo loluntu ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngeviki ezayo. Iqula leCommonwealth libunjwa ngabalithumi lane 14 abazahlola ukhetho kuleli njalo lithi abantu aba bagoqela ingcitshi kwezomthetho ezokhetho ezamalungelo oluntu lezokwethula kwembiko ekhuluma kulomhlangano unkosikazi Amina Mohammed okhokhela iqula leCommonwealth uthi balethemba lokuba eZimbabwe lizaqhubeka ukhetho ngendlela ekhululekileyo.
From the 21st of August we will deploy observers across various parts.
Ngesikhathi sisenza umsebenzi wethu sizathuma abazakhangela ukhetho endaweni ezehlukeneyo zeZimbabwe ngesikhathi kuvotwa nalapho kubalwa amavoti.
Unkosikazi Mohammed uthi bazahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla ezombusazwe lawokholo abazomvikela lozulu jikelele besizwa ukuba isimo sokhetho siminjani elizweni. Uthe iqula lakhe lizathumela amalunga alo endaweni ezehlukeneyo zelizwe mhlaka 21 ngomvulo ukuze zitsho ukuba umumo wokhetho uminjani elizweni. Okhokhela iqula leSADC umnumzana Nevas Mumba uthi balesiqiniseko sokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olunokuthula njalo oluhlonipha amalungelo oluntu.
SADC urges all registered voters to exercise their civic.
iSADC ikhuthaza uzulu wonke obhalise ukuvota ukuba yenze okuselungeni labo ngokuyavota mhlaka 23 Ncwabakazi. Sifisa ukuba ukhetho lolu lwenziwe ngendlela lokuthula njalo ekhululekileyo.
Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thethi Ncube uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ukhetho luhlolwe ngabantu baphandle.
Uhulumende ophila kuhle lamanye amazwe ngukhulumende ophila kuhle lamanye ezinye nje inhlanganiso emhlabeni wonke jikelele. Ayisiwo wonke amazwe avumela amaqembu wonke nje ukuthi aphonge ukubuya azohlolisisa ukhetho. Kodwa iZimbabwe ngayikhangela lilizwe eselivulile nje lathi hayi thina asilakho esingakufihla.
Kodwa enye ingcitshi ecubungela ezombusazwe umnumzana Elisha Gumbo uthi kuqakathekile ukuba eZimbabwe lilandele umthetho ngesikhathi kuqhushwa ukhetho.
So lokhu kuqakathekile kwenzela ukuthi bebone iqiniso ukuthi lime njani.
iSADC ithi layo kayisoze ithathe icele isithi ilethemba ukuba uzulu weZimbabwe uzazikhethela inkokheli ayithandayo ngokhetho lwangolwesithathu weviki ezayo. Ukuza kwiCommonwealth kuleli ngokwesibili selokhu eZimbabwe laphumayo kulumanyano wamazwe ake wabuswa ngeleBrithani ngomnyaka ka-2003 amaqula omabili athi aza kwethula imibiko yawo ngesimo sokhetho eZimbabwe ngemva kokhetho mhlaka 29 Ncwabakazi. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono kakhulumende ngokukhulunywa yile amaqula aweSADC leCommonwealth yehlule njengoba umphathi ntambo wezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa kanye lonobhala omkhulu ogatsha lwakhe umnumzana Nick Mangwana bebengadobhi incingo zabo zikamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba zeStudio 7 ezimbili ebeziqoqa ukuya eZimbabwe zisuka ngapha eWashington DC ukuyasebenzela khonale ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto engaphathanga kuhle iziphathamandla zomsakazo weVoice of America. iStudio 7 yakweza amaphepha ayo kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Icelela intatheli zindaba lezi imvumo, kodwa iziphathamandla zalolu gatsha zaphendula zisithi zisala futhi zingaphi isizathu. Le into esolwe kakhulu ngumqondisi womsakazo weVoice of America, unkosikazi lo Yolanda Lopez. Yena othe bakhathazekile kakhulu ngokwaliswa kwentatheli lezi ukuya eZimbabwe, esithi uhulumende kumele avumele intatheli zindaba ezifuna ukuyabhala ngezokhetho ukuthi zingene elizweni futhi zisebenze zikhululekile. Kulezinye njalo intatheli zindaba ezisebenzela amaphepha lemisakazo yaphandle kwelizwe eyamazwe angentshonalanga ezaliswe ukungena eZimbabwe. Intatheli yakwele South Africa esisebenzela inhlanganiso ezimeleyo uChris Maroleng ofike eZimbabwe ngolwesibili laye labanye abathathu belanda ukhetho badudulwe nguhulumende baxotshwa izolo. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube usole kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvimba intatheli zindaba.
Hayi kubi lokhu okwenzakaleyo, utshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle. Kulo muntu obuleweyo eGrandview, kubantu batshaywa emakhaya, batshaywa abantu ngoba eMashonaland undoda lo omncane sengenile, ungenile emakhaya, ungenile not only eMashonaland, ungenile lemathebeleleni, wahamba ePlumtree yabona ukuthi ukhona. So bayasaba, abasabi.
UChris Maroling uxotshiwe eZimbabwe izolo, njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwanga sizathu. Lokho ukubona njani?
Lokho vele sikubonile ukuthi khona uza kwenzakala, ngoba athi ubonile ukuthi babise abantu babo ama-journalist abathethe eSouth Africa, abanye bangikhona abangasebenziyo vele kumidiya esibaziyo, sizithulele bebezama ukuthi bencedise ibandla leli uthi uthe khona eZimbabwe kulungile, but akulunganga. So Chris was just chased away from Zimbabwe because they don't want ukuthi bebone ukuthi kwenzakalayo. Khathesi ngikhuluma nginje ngasePindura kunokuthula, but bona abantu beqokozela.
Ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha, i-New Republic, njalo uthi hayi usetshintshile izenzo, usebusa kuhle. Ngokwenzakalayo lokhu singathi yebo, lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini?
Hayi, uhamba nge-wrong foot. Nxa wadlala ibhora yabukwazi umuntu utshayela ibhora phezu kwegedli, hayi engikubona ngiphansi lapha ashiko lokho. Amadoda lawa athinga asaba kakhulu yakufuqa, yikho nje bengavumeli ukuthi ama-journalist angene eZimbabwe ngoba babona ukuthi akusebenzeki lapha i-free and fair elections impossible. Nakhathesi sengingenile ePindura, amapholisa asegcwele esitudini, abakile agcwele ahlezi phansi lapha ngiyabona.
Umnumzana Njabulo Ncube ngomqondisi wenhlanganiso emela abahleli iZimbabwe National Editors Forum. Ezinye intatheli zomsakazo weStudio 7 ezivele zisebenzela eZimbabwe zona zitholile imvuma yokuloba ngokhetho. Abafuna ukuhlola ukhetho abayizizalwane zeZimbabwe abafana legqwetha umnumzana Musa Kika, labo bancitshiwe imvumo nguhulumende. Umnumzana Kika utshelwe ukuthi uncitshwe imvumo ngezizathu eziphathelane lokuvikelwa kwelizwe. Ibandla le-CCC lithi ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo alusoze lube ngolulukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela kanye lokwethuselwa okuqondiswe kuleli bandla. USithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Akusi thandabuzi ukuthi ngobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama-champions. Abantu bezani babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama-poster ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula amaposta bathonisisiwe basejeli kulokho kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yizanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebedliwe i-CCC, sebedliwe umongameli wethu ubaba Advocate Chamisa. Akusibisele muva, lokhu kusipha isympathy. Abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza, alabede bengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela. UNkulunkulu uyasebenza phela. Sile ama-billboard indawo eziningi, bayabhala bafike bathele umlaza, bathele i-oil, bathele iPetro baze bachise ngomlilo silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapolisa aphongukhangela nje silabantu abachayiwayo amapolisa aphongukhangela nje sokuphongufanana lama high court lezeki kwintondawonye silamapolisa esiwaziyo bababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi nginga bophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungapi bayamtshintsha sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ubadubula lanamhla icala livuliwe abalandelwa
umnumzana Felix Magalela Mafa ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU-PF yena uthi akuladlakela elizweni futhi uthi amalunga e-CCC yiwo alwisana wodwa
ngike ngabhodabhoda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labezanupf befaka ama-posters abo ngabona be-CCC labo befaka ama-posters abo ngabona lalabo abakhokhelwa ngumama uvalerio I think nxa ngaphambanisanga labo bebele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo yokukhankasa thina njengezanupf umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uchiwenga nobaba umuhadi lo-chairman wethu umama umchinguri kubuye even lo secretary general ubaba u-Obin Bofu bonke be-former presidium they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala esenza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sakhe yedwa ngoba thina njengezanu PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokho abakuthi yi-free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesibabonele amalunga awe-CCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekulethayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo sisi wethu uSoneni elobhudu wethu uOstalos bonke bengamalunga awe-CCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama-demonstrations khona phana so nxa even sokushisana lama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha izalo PF siko khona ngale thini ngoba abantu abona abathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZANU-PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
maningi ama-posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe-CCC labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzise chickenini yabona kwakusekethegudu nxa ngaphamanzi esadabula ama-posters ethu senza loku naloku
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 Abazancintisa ukhetho lwamakhansila eGwanda oluza kwenziwa ngeviki ezayo bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leli nxa bengavotelwa ngasikhathi sinye izakhamizi lazo ziveza lokho ezifisa kwenziwe ilabo abazanqoba u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
Abenelise ukubhalisa ukuthi bancintise ukhetho lwamakhansili eGwanda bathi kunenge okusamele kwenziwe kuleli dolobho okubhalisa uqeda odubo lwamanzi, ukuzwelakala kwamagezi kwamanye amalokithi kanye lokusilela kwezikolo zikamasipala. Umnumzana Ngqabuto Mpofu webandla leMthwakazi Republic Party kwezancintisa kuward 5 eGwanda uthi zinenge indubo ababhekane lazo ikakhulu elokitshini leSpice Kop North.
Amanzi abo kamiswa ngendlela enhle nxa kukhangelwa ukuthi kumele babhadale ngayiphi indlela. La engihlala khona ungakhangela kakhulu imigwaqo yakhona ifuna amabridge umansipala wayiyenza kazange afake amabridge. Indawo yethu yayela amagetsi sasesikhangelele sathembela emasoleni. Lokhu nge amasela asuka azenzela santando kakhulu. Ukho ngisho lo yedwa abotshwayo
umnumzana Edgar Ncube Onqintisa imele ibandla le-Citizens Coalition for Change Ward 6 eGwanda uthuzalisa ukuthi kwakhiwe isikolo sikamasipala ukuze abafundi bengahambi imango emide besiyadinga imfundo.
Wabananzela ukuthi akula sikolo kuward 6. Izikolo ezikhona zikwamanye ama-wards njalo futhi zingama-private, aso sikolo se-council. So ngifisa ukuthi at least i-council inakekele ukuthi icabangele abahlali bakaward 6 labo bathole isikolo.
Umnumzana Canisius Nkala webandla lezaphu laye ozancintisa kuward 6 uthi kuningi okumele kwenziwe umasipala weGwanda.
Sibe le ndlela ezokuraiza i-revenue ngoba khathesi silohlupho lokuthi uzuthole izisebenzi zikamanisipala zihlala zingaholanga ngoba asila ndlela zokuraiza i-revenue. Instead of ku-enforce imithi yama-bylaws but sibe creative in making sure ukuthi kube khona indlela ezokuthi zisize abantu bathole imisebenzi, zi-attracte abantu abazabuya kuzoba lamafemu.
Omnumzana Thulani Moyo ebandla lezanu PF owakhethwe ngancintiswanga kuward 2 uthi yena uzaliswa ukusebenzela izakhamizi zonke zedolobho leGwanda kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe.
I just pray ukuthi ungabe labantu umuntu ozangena echamber sokuthi mina ewadini yami, akumelanga, kumele ukukhulumela iGwanda. Nxa sise council sikhulumela iGwanda, ngibumele ngibe kwazi ama issues affecting abantu besipiscop, ngibe kwazi ukuthi ama issues affecting abantu beGarikai. Asiphiwa ngokufana nayo, yes. Asidonse ukufana nayo, yes. Asoze sidonse futhi ukufana nayo, yes. But umbono ingafanana.
Izakhamizi zeGwanda zona zithi zifuna amakhansila azasebenzela uZulu eGwanda ngokuzinikela okukhulu. Lokho kufakazwe ngukosazana Lungile Masuku.
Kube ngama-councillors asebenzisana labantu, kube ngama-councillors angela corruption, kube ngama-councillors alalela okukhulunywa izakhamizi kumbe ngithi abahlali bendawo, kube ngama-councillors athatha imbono ephuma kuzakhamizi isebenzise ekwakheni iGwanda ukuthi nxa besebenza bakwazi ukuthi bathunywe yithi thina njengabahlali beGwanda abazifakanga e-councilini.
Okwamanje umasipala weGwanda ubhekane lodubo lwezikwelede, ukuzilela kwamanzi, ungatholwa kweziwe ngesikhathi kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe ayaphithizela egcwala ndawana yonke ekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala esigabeni ezitshiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo ufuna ukuthi enzelweni. Asizweni ukuthi intatheli ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda uvakatshele ngaphi.
Iphela ndaba athabalalayo isigaba esitsha esadwetshwa imingcele emitsha yikomishini ebona ukhetho eZimbabwe Electoral Commission. Kulesigaba iningi labantu likhala ngokuswelakala kwemisebenzi. Unkosazana Shila Nongo ngesinye isakhamizisale indawo yena-ke uchazisa ukuthi ufuna ummeli onjani.
MP la usimela ukuthi silathi sithole umsebenzi sikwanise ukugcina abantwana lapho. Since emgwakweni lathi singavunyela ukuthengisa sithengisa khonapho kungekho emthwetheni.
UCharles Ncube ohlala eTshabalala uthi ufuna u-MP ozasebenza labantu enhlelweni zokuziphilisa.
Khangela ukuthi umuntu ozangena abe ngumuntu olosizo phakathi kwesigaba sethu lathi sithuthuke sibe ngabantu. Sicela lathi ukuthi sibe la ma-project.
Kukanti unkosazana Precious Nkomo wesizinda uthi wabhalisa ukuvota kodwa uzwa edakeka ngokhetho.
Hayi mina ukuvota ngizavota ngaregister sibili kodwa ngiyadonsa ngoba ngaze ngivote akulanto ezotshintsha nje sihlala sivote iminyaka le minyaka akulanto etshintshayo.
Amazi kamankomo wagcizelwa ngunkosazana Sakile Ncube ohlala ePhelandaba.
Hayi thina sikhathele sirejistile sibili kodwa sizwa siphela amandla nje ukuthi siyevota ngoba noba singaze sivota kulanto etshintshayo.
Ozamela ibandla lezanu PF kulindawo unkosazana Cecilia Melody Verenga uthi abantu abavotela inguquko bazame ibandla lakhe ukuze izinto zilunge kobulawayo.
Abantu bePhelanda bachabalala vukana for 23 years i-opposition ibusa kobulawayo sihamba zisiyabavotela ngoba besitshela nge-change. Khangelani kobulawayo akula change abayilethayo. Likhangele nasephathini yabo kuyaliwa
Abancintisa bemele ibandla le-TPC yababili double candidate. Kulo msekelo wesikhulumeleza leli bandla uGift Osalo Siziba ongiye ofunwa libandla lelo lo nkosazana naso leni moyo. Umamoyo uthi ungumuntu oqotho.
Ngithembisa ukuba ngummeli oza kumela isigaba ngobuqotho e-parliament. Ngilo mthetho oqotho ozancedisa ulutsha labesifazane. Ngizakhuthala ngilethe intuthuko ebantwini ukusiza abantu abadala.
Ukanti uGift Osalo Siziba uthi uzabisa intuthuko kulindawo.
Okokuqala ikulungisa ke ukubana siphushe indaba ye-development. Uthuthukisa indawo yakithi ungakhangela kathesi abantu abaningi imigwaqo ke lezi gamba emaningi la mapotholu. Kufanele kulungisiswe indaba yemgwaqo into eqhakathekile development lokuthuthukisa ke indawo zakithi.
Bakhuluma bedle phana ngemilomo abasekeli balabo abancintisayo kulindawo. Abanye bathi ukuba leta bu candidate abamela iTPC kuze zeNPF ithathe isigaba sephelanda abachabalala kukhetho lukamhla 23 Ncwabakazi. Ngiyimele Studio 7 ngapha ngasechabalala igama langu ezo Jesus Banda.
Kithi waza Friday my darling.
Woza Friday namhlanje sihamba lomculi kaMasikandi osibiza ngokuthi likhohlo likaMandlovu incangebomvu yena usethule idlalade elitsha elilesihloko esithi umthakathi.
Kamalami elangela lokuzala ngeforty LP Chuma ngizaba omalindi nduna ngomsigana emculweni ngifike 2017 akalo release 2019 insizwe ezingisizile zizakhulu insizwe yasekheza bathi udlamuva ungobeza ngakwazulu entubatuba ekunjaneni nenkunzi emnyama mfokamdluli nodiliza nodiliza mfokangwenye nodla ngichazela ikhulu ungazanisa ney'nsizwa nje ezingamfokophelisa phambili.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo ezithi zona 073 56 544 59. Zenze inamba zasegoli kakhulu. Kutiktok inxele likaselo 1, kufacebook inxele likaselo ELPT noma inxele likaselo nje bomo ngitholakala lapho.
Ubashiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli amazwi engabashiyela wona Mr. Nkomo ngathi mina kubo ngiyesithengi ngendlela esemthethweni njengami mhlawumbe umsebenzi omutholakala kini noma uxhumana nabantu engisebenzisana nabo abafana no-DM nobanibani kodwa kakhulu kakhulu umsebenzi utholakala kini konkhipha inombolo zazo okungezana.
House. suka wensizwa likhohlo likamandlovu incangebomvu insizwa ihlabela ke kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu likhumbulelo yalandela uhlelo lwe live talker lapho esixoxa khona ngokhetho sikhangele ebezihamba phambili Intatheli zindaba ze Studio 7 ebiziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe zisuka ngapha eWashington ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvuma nguhulumende weZimbabwe okuyinto esolwe ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abazehlola ukhetho leZimbabwe bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth. Asebefikile eZimbabwe bathi bakhangelele ukuba ukhetho luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.